tinoona chirongwa chekuti vanhu vapuwe vaccination kana kuti immunization yepolio chirongwa chakanaka chose. Sezvatinoziva polio inokonzera mheta makumbo kana kuremara, asi chirwere changa chaitwa yatinoti eradication chapedzwa pasi rese more or less. Saka vana vanofanira kudzivirirwa kuchirwere chepolio. So vaccination iri kuitwa, iyi kampeni iri kuitwa, iyi chirongwa chakanaka chose ende chinofanira kuramba chichienderera mberi.
Tiri kuona kuti vana vanga vachidonhedzerwa nhomba inganzi 4th round. Zvichireva here kuti vana vamwe chete ivavo ndo vanenge vachidonhedzerwa nhomba iyi kechina?
Inenge ine pakati pekuti vana vakapuwa nhomba yekutanga vopuwa yepiri, uyezve kune vamwe vaya vanenge vasina kuwana nhomba pekutanga vaona vamwe vana vari kudonhedzerwa nhomba vochiuyawo, vabereki vounza vana vaya kuti vawane nhomba. Saka vana vanenge vari pamastages akasiyana, tinovatiwo macampaigns, which means that tetiri kukurudzira kuti vana munharaunda imomo vaya vanga vasina kuwana nhomba pekutanga kana paitwa second campaign vouya vowana nhomba, kuitira kuti mwana wese zvake awaniswe nhomba.
Takanzwawo kuti pane vamwe vabereki vaigunun'una kuti nhomba inenge yawandisa iyi kuvana ine njodzi yaingakonzera here?
Njodzi handione sekudaro, nokuti vana chiremba nana mukoti vanenge vari kutevedzera iwo hatinoti maprotocols. Maprotocols zinoreva kuti zvakaongororwa kuti mwana anofanira kuiswa nhomba kangani, whether ipolio here, whether ndeye measles here, whether ndeye rubera here. Saka vane maprotocols avanoshandisa veministry of health anovabatsira iwo kuti vaone kuti mwana wega wega anofanira kuwana nhomba yakadini, like yechirwere chepolio. Saka kutevedzera zvinenge zviri kuyambirwa nana chiremba nebato rezveutano chinhu chakanaka. Hapana macomplications akanyanya kuwanda anowanikwa munhomba, nokuti nhomba zhinji dzinenge dzakaongororwa over many years kumeka sure kuti maside effects ari very minimal. Saka handifunga kuti vabereki vanofanira kunyanya kushungurudzika kuti vana vazowana nhomba dzakati wandei.
Iyo polio kana kuti utachiwana hwepolio hunenge huchibva pai zvokuti vana vangatarisirwa kunge vachidonhedzerwa nhomba yekudzivirira gore roga roga?
Chirwere chepolio ivirus inokwanisa kuwanikwa sometimes mumvura, sometimes tingati iyo mumhepo nezvimwe zvakadaro. Saka chirwere chokuti chinokwanisa kana vana vakasadzivirirwa vakakwana, chinoramba chichipararira iye atinoti herd immunity. Saka zvinenge zvichida kuti vana vakawanda vawane nhomba kuti vamwe vakwanise kudzivirirwa. So ndo zvandinga ataura nenyaya yekuti polio kana kuti iyoyi mhetamakumbo inobva kupi. Chandingangowedzera ndechekuti nhomba inokurudzirwa chese. Sezvatinoziva kune prevention kana kudzivirira zvirwere, zviri nani pakuti tizoda kurapa munhu awana chirwere. Saizvozvi tinoziva kune vamwe vaya vamheta makumbo vakaremara vekuti havana kuwana polio vaccine nenguva yakakwana. Saka zvine zvaakuvaita kuti upenyu hwavo husafamba zvakanaka. Saka tikakwanisa kuti vana vese vawane nhomba nekukurudzirwa kwatinoitwa nevebato reutano nana chiremba nana mukoti, zvinoita kuti vana vazokura vane utano hwakanaka.